Nanzira zofamba vandinorevetsana nevana muchandiverengaka nanambozofamba vandinorevetsana nevana nyanga mbiri wezira dzirwirwe vandinorevetsana ndirege nditegaire kumanunukunorurahingwe ndirege nditegaire kumanunukunorurahingwe inorondo imazandikongonya yamabereri serezvazvara inorondo imazandikongonya yamabereri serezvazvara Sirivhia ndirege ndinange kwedu kune mutambo.